Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvekuwaita zvakasiyana nezvekuUnited Nations. KuUnited Nations kana uri nhengo yekuUnited Nations une mararamiro ekuuya kuWhite House unotokokwa newe kuAmerica. Makore mamapfuura aya akapfuura aya waMugabe havana kukokwa ba. Kana na wamunangaga wana kukokwa tifumoto wacha wakokweba njibutu wale pama sanctions.
Mutungamiri we America wa Joe Biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemu Africa munazvitagore rino mu Washington DC.
Asi medzisiro yazvo ndeyekuti tichapinda medzi mumugwagwa, tichapinda chete mumugwagwa mapurisa achida asingadi nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo. Saka tinokudza ruzhinji rweZimbabwe ngavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyimamvumo yekuratidzira nemusi wechishanu. Sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachaita musangano mukuru nevatungamiri venyika dzekuAfrica kubva musi wa13 zvita kusvika musi wa15 zvita gore rino muWashington DC. VaBiden vati musangano uyu ucharatidza kuzvipira kweAmerica mukubatsira nyika dzemuAfrica uye kusimbisa kuzvipira kweAmerica nenyika dzeAfrica munyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu. Kunyangwe hazvo pasati pazikanwa kuti ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano uyu, vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti musangano uyu wakatanga kare pamusoro pekusawirirana kweAmerica neRussia vachiti America inowanza kushedza nyika dzainowirirana nadzo. Muzvinafundo Mukasa vati havaoni mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vachikokwa kumusangano uyu pamusoro pezvirango zvavakatemerwa.
Musangano uyu unoitwa pagore negore. America zvainoita inoita musangano nenyika dzakasiyana muyo. Wakaita musangano nenyika dzekuAsia, wakaita musangano nenyika dzekuEurope, saka zvino wakuita musangano nenyika dzekuAfrica. Chino chakawamba makore ai eCold War, apo Russia neAmerica waingoramba vachivhundutsirana. Chiripo ndechekuti wairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana. Chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika. Sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica. Kungopa muenzaniso bedzi, nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va. Saka America ichida kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica. Especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari muCold War zvekare panyaya yekuUkraine iya. Saka is something chinogara chichiitika gore negore. Chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemahuman rights ewanhu. kuti waite respect kuti wanhu wane ma rights munyika.
Uyu musangano we White House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti anina ni zvake mutungamiri we Africa unogona kuuya?
Zveku White House zvakasiyana nezveku United Nations. Ku United Nations kana uri nhengo yeku United Nations une mararamiro ekuuya. Ku White House unotokokwa newe ku America. Makore mamapfuura aya akapfuura aya wa Mugabe havana kukokwa ba. Kana na wa Mnangagwa havana kukokwa. Ndifunga kuti wacho hawakokwe ba ngekuti wari pama sanctions. Wakauya ndofunga zvichava neta chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuZimbabwe. Saka wanoita kukokwa kwazvo. Saka America ndo inosarudza kuti inganingi naningi. Asiwo painenge ichikokwa paya inowanzoda kukoka wanhu wanoshamwaridzana nayo. Wakaita sana South Africa, wana Nigeria, wana Ghana, wana Kenya nevamwe wakadaro. Asi kune vamwe like wana Ethiopia, DRC, kuCongo hawasi kunyasuwari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare. Asi wanhu vatiyoza kuti hawakokwe ba. Munhu asingambokokwa chaizvo ndava Munangagwa.
Nai Professor Mugaza, zvino kana Zimbabwe inogara chipomerwa mhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi, vachasvita sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi?
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore, igaita makore ese kuti nyatsoarenja zvinhu zvenyu, correct mamistakes amurikuita. Munhu anotaurirwa kunzi urikukanganisa pakati nepakati nepakati zvichinja. Mu-2008 wakataurwa nesadek kuti wachinje zvemaelections, havana kuchinja. Gore negore wanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti wokanganisa chakati nechakati nechakati, havasi kuchinja. Gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here, wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa. Saka wanhu wasikuteerera pa. Saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatira? Ndekuti makore ese apfuura aya weAfrica waitaura United Nations neAmerica nenyika dzekuEurope wachiti nyaya yavo Mugabe is an African matter. Saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise. Zvino African Unity ZADC watadza kugadzirisa nyaya yekuZimbabwe, asi America iri kutiyo zvino fungako kemunhu asi kuda kuchinja. Ndo chikonzero ichochi chekuti wasakokwe ba. Hawasi kuteerera zvakutaurwa kana neshamwari dzavo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mugaza vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu, asi mapurisa havasati vataurira sangano iri zvikonzero zvekurambidza kuratidzira uku. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havasati vaona minduro yemapurisa iyi sezvo ichiri mumaoko emagweta avo. Mapurisa anonzi haasi kupindurawo tsamba yavakanyorerwa nevashandi vehurumende vachivazivisawo nezveurongwa hwavo hwekuda kuratidzira, vachiti kana pasina mhinduro yabva kumapurisa vachaona zvekuita pakudoka kwezuva. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Vamutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo sekodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ichokwadi kuti tarambidzwa nemapurisa kuti tienderere mberi neurongwa hwatanga tinawo musi wechishanu kuratidzira tichinyunyuta pamusoro pekumbunyikidzwa kuri kuitwa agari vemuzimbabwe kodzero dzavo nehurumende mapurisa vematare nemamwe mapazi ehurumende akasiyana siyana
muri kuti imi mapurisa arambidza kuti munge muchienderera mberi nekuratidzira vati vakupa here zvikonzero kana tsamba inoratidza kuti vakurambidza
handisati ndapiwa gwaro rabva kumapurisa riri mumaoko emagweta edu ndo vanonotora vakava naro sezvo ndiri kufamba handisati ndaripiwa kuti ndinzwisise kuti zvavari kuti vari kutirambidza vari kutirambidzira zvipi ndamirira kuti tipiwe gwaro iri uyezve kuti magweta edu atizarurire kuti nzira yakajeka yekufamba nayo ndeipi
matanho api amuchatora tichiona iro danho ratorwa nemapurisa iri
isu padanho ratorwa nemapurisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti ticharamba tichienderera mberi neku ratidzira kwedu tichienderera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo uyezve havana simba rokumbunyikidza vagari vemuzimbabwe sezvavanoita saka tichanzwa chekutanga tichanzwa gweta kuti rinoti kudii asi dzimwe nhambwe maringe nekuti kana takurukura pachezvedu nebhodhi nemumagweta edu tinoona kuti toenda here kumatare kana kuti kumatare kusina zvakunotibatsira totora rimwe danho ripi asi mhedzisiro yazvo ndeyekuti tichapinda bedzi mumugwagwa tichapinda chete mumugwagwa mapurisa achida asingadi nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo saka tinoudza ruzhinji rwezimbabwe tingavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika nevagari vemunyika tinyunyute pamusoro pekushayikwa kwemishonga kuri kuitika muzvipatara tinyunyute pamusoro pekuderera kwedzidzo vana vari kuenda kuzvikoro vasingadzidze tinyunyute pamusoro pekukwira kwezvinhu kwatambudza nokudzungaidza vanhu munyika tinyunyute pamusoro pekubatwa unhapwa kwatiraifungidzira kuti kwakapera nokuenda kwasmith nerodisia kwadzokazve munyika yechipikirwa yatinotarisira kuti inge iri nyika yakasununguka ine vanhu vagere zvakanaka saka ruzhinji rwezimbabwe ngarugadzirire tichapa parura kuti nzira yatiri kufamba nayo ndeipi asi kuratidzira nokuenjoya our constitutional rights is something that we are not going to give up
avo vange vari sachigaro vecrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mutasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 sangano rinomirira vanoshanda mukuchengetedza zvinhu nenzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union rinoti razivisa vashandirwe vavo kuti vacharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
sangano rinomirira vashandi vanochengetedza nzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union kana kuti PSWU nhasi vazivisa vashandirwi vavo kuti vanoda kukanda mapadza pasi mumazuva gumi kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekunze mutsamba yavo yeziviso yavaisa kumasangano evashandirwi sangano repswu rati mari yavari kutambira yemaRTGS iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro haichakwani vanoona nezvekufambisa kwebasa mupswu mumasvingo vadarlington bhanda vanoti mari yavari kutambira inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 RTGS yave shoma
ya magadhi kana kuti varindi vanoshanda akunonga sofe nomuromo isu seprivate security workers union tiri kuudza vanhu vese vanorinda nevanorindirwa vacho kuti pachava nezuva ratichaisa mapadza pasi ende tichitaura nyaya iyi kuti ngavabhadhare muusd dollar vanaro nemhaka yeye tichidaro vari kubhadhara vamwe vashandi ne USD vamwe vashandi nemabhondi.
Sasigare wesangano nomirira vashandiri vemakambani aya veSecurity Association Employers in Zimbabwe kana kuti SAZ vatatu vakaroro vati vanotarisira kuita nhaurirano nevashandi vavo. Vaenderera mberi vachiti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze kuti vabhadhare vashandi.
Mr. Mutimba, nhau iyo yekubhadharwa nemaUS I think inhau iri kuaffecta nyika yose. Sekta yedu as one of the sectors in the bigger economy. Ese tiri kuita dambudziko munyika renyaya yekuti maUS arikunzi akashomekana kana kuarabhize chaiko chaiko. Makampanies ari kuenda kuoption vachida kuti vawane forex ichinzi haisi kutokwanira nyika. Saka zvinonetsa at a sector level kuti makampanies akwanise kubhadhara vashandi vavo in US dollars.
Vashandi vemakambani ekunze ava vabatana nevashandi vehurumende vari kunyunyutawo kuti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Munyori mukuru musangano wevashandi ZCTU vaJafet Moyo vati zviri kuitwa nevashandi zviri kuratidza kuti vatambura.
Izvozvo zvinotiratidza mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka kumaindustries. Tinoona kuti kuhurumende vari kutochema, vanotarisa nezveutano vanochema, vekuconstruction vatopa notice, vakuona vesecurity vakuita zvakanana. Zvinongoratidza kuipa kwezvinhu kana kuti zvinoratidza kushungurudzika kuri kuitika, kuri kuitwa nemaemployers kuvashandi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi munyika muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Kunyange vashandi vari kuti vari kuda kubhadharwa mari yekunze gurukota rezvemari munyika muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yacho. Vemakambani vari kutiwo mari yekunze iri kunetsa kuwana sezvo hurumende iri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu zvavanogadzira nemari yemunyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ini Golfin Timba.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu Newsday mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna kwavari kuenda uye vacharamba vari pachigaro kupfuura gore ra2023 kuti vapedze zvirongwa zvose zvavakatanga munyika. Munewsday makare masangano anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo dzinogona kuramwa mabasa chero zuva pamusoro pemihoro yavo yemwedzi uno iyo vanoti haina chainotenga. Zimlive.com rinoti sangano remapata anopikisa repolitical actors dialogue kana kuti Pollard rabudisa gwaro rinokurudzira kupindidzwa kwemitemo ine chekuita nezvesarudzo sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dai nenuwo ndiitaurewo nyaya kuti zvangu General Ronald Timnitz paPretoria taurewo nyaya ya Muturi Ncube negavhumendi yavo. Ko zvavakashayiwa mayusa okubhadhara maticha nemasivilians madokta manesi, ko mari yokuzobhadhara masabhuku vaiwana kupi? Ndo yavazokwanisa kuwana kuzama kutenga mavhotsi kuti masabhuku avhundusire vanhu. Manje hazvishandi, manje vangavapi masabhuku? Masabhuku adye madhora iwawo. Muboksi munhu anenge ari wani, unenge asina sabhuku. Vanhu musavhundusirwa nemasabhuku. Hakuna sabhuku unovonera muballot boxi remunhu. Pinda muboksi uite zvaunoita imomo, wapedza kuhoreswa mbeu yako. Hazvina basa, ngavape masabhuku avo iwavo, ngavadye masabhuku. Idyai masabhuku, usarauya Muturi Ncube naGarwe vakupai yusa. Idyai yusa, kusangana muboksi. Ndatenda angu.
Vateereri veStudio 7, makadiko Studio 7. Tiri bo, tiri kuona kuSouth Africa patinoneswa nhamo nevane veyo. Yai nyika yedu yambonakawo, dai nyika yedu yambonakawo, tidzokereko nyika yedu. Idhinda ambobva, ngaambosiya matopu, ZANU PF yese ngaibve zvayo. mambosiya vazvikonewa nyika yedu tinoida tiri kuoneswa namo kune dzimwe nyika dzaamwe tichioneswa namo dzokai kwenyu ukatasa kwedu kwacho hakuna chiriko tinomusetiti vana vezimbabwe tatambura nokutambudzika shuwa
Makadiko, makadiko, washamarari weStudio 7. Tinotenda nechirongwa cheStudio 7 kutitaurira chokwadi maringe nenyika yedu yeZimbabwe. Asi nzwaika washamarari weStudio 7. Imwe mumwe mubvunzo yamunobvunza vanhu veZaro PF. Munotoita sekunge munenge mavapa anza kudhara. Zvakafanana nepapa vakabvunza kuti zviri kunzi vanhu veZaro PF muri kutora upfumi hwenyika. Mari yegodhi muchishandisa pakukampena maelections a2023 ari kuuya muchibvunza vana mugwada vamugwada vakataura kuti mari iriienda kunogadzira marodhi onai rodhi yekubva maharare kuna masvingo yekugadzira nemaminerals emuzimbabwe muno imimi munokonewa nei kuvabvunza kuti ko mari dzematogeti dziriienda kupi kana muri kuti mari yegodhi mari yemaminerals ngeyekugadzira rodhi ko matogeti mutoko rodhi pari kupfuura motangani pazuva mutare rodhi pari kupfuura motangani pazuva Bate Bridge, imotangani dziri kupfuura dziri kubhadhara toll gate, Blawai Road, Bindura Road, Chinoi Road, marodhi ese ari kutaura nezvavaya, pari kupfuura motangani dziri kubhadhara matoll gate, asi woona munhu achitaura kuti mari dzemaminerals dziri kugadzira marodhi, ko matoll gates hungava humbavha hwakadiwo, mumwe mubvunzo yacho nyatsobvunzai munhu zvokuti anira pakona, kwete kuti mubvunzo yacho yose yamunobvunza anenge achiwana anzi rekutaura, ndine zvangu handifare napo ipapapa, nyatsobvunzai munhu chaizvo chaizvo kuti munonyatsokumubata aine mhosva, oti ipapa handipaziva kuti apa ndiropaziva, panoti anongowana maanzi rekutaura chete, ndatenda zvangu, muwane nguva yakanaka.
Studio 7, Studio 7, magadi yapo. Ndinoda kuti mashoko angu andiri kutaura pamuruta asvike kuruzhinji kweZimbabwe muri kutaura naSipambi Sipambi paRSA. MuZimbabwe ndakaona makaregistiwa opposition party akawanda. Asi chinhu chiri kundishamisa ndechekuti vese vakanyarara kuti zero kunongori netriple C chete. Handizi kuti anonzi maopposition party vari kusapota ZANU-PF here kana kuti vanongoda kuti vangonobhenefitawo kuPollard handinyatsokuwisisa. Nekuti tarirai muone iye zvinezvi zeki zvayairi manje zvazoitwa zeki iya manje. Munofungidzira kuti inganzi organization yakazvimirira here iyi yenhakire vanhu vezekap ZANU-PF kayaisiwapo saka maelections edu e2023 munofungidzira kuti chii chinobuda ipapo vanhu vangatendera here kuti shuwa maopposition party anzi yahwina ivo vaisiwanange chinoda inonzi big strike noise chaiyo chaiyo chaiitika muzimbabwe zviri bheka kuti aregewe kuti maelection iwa kuchiitwa noise chaiyo chaiyo kusvika icho chadisolviwa chiorganization chenhakirichi zano icho hatisi kuda hedu hatisi kuda chikomisheni chaiswapo icho hatisi kuda chikomisheni chaiswapo chenhakirichi chezeki icho chikomisheni chezeki icho icho ngachidisolviwe chendechezano icho
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pavanhu vose muAmerica vari kubatwa neCovid-19, zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vari kubatwa nemhando dzeCovid-19 dzinonzi BA.5 neBA.4. Mhando mbiri idzi dzakabuda mumhando yeOmicron, mhando yakabuda mucoronavirus. Mhando idzi dzinonzi dziri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Nyanzvi mune zveutano dziri kuti kana dzakatarisa mhando yeBA5, vanoona kuti tichange tiine COVID-19 kwenguva refu iri kuuya. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga kuti tinzwe zvizhinji.
Vawande chandingataura ndechekuti mhando yeCovid-19 EBA 5 variant BA5 yakatanga kuonekwa ku South Africa munana January gore rino and imhando inopararira zvakanyanya muma communities asi vana vanyanye kurwara sezvaita mhando dzekutanga asi iri kupararira hayo muno mu America
payakauya takanzwa zvimwe chetezvo chasiyana chii sei iko zvine zvanhu vaya kuyambirwa kuti nhando iyi yauya zvakaipa
iye zvino chava kuitika ndechekuti sezvatinoziva mhando dzecovid-19 dzinotora nguva dzichipararira mumacommunities and kune mamwe maareas kwokuti vanhu havana kubayiwa nhomba vakawanda kwairi kunyanya kupararira saka chiri kuitika izvozvo ndechekuti senguva ino iyo vanhu vava kubuda mudzimba vachisangana vachiinda kumatrips zvaakuitawo kuti irambe ichipararira uyezve sezvo yagara ichimhanya zvakanyanya vanhu vari kuibatira chandingataura zve ndechekuti vanhu vakati wandei vava ne some form of immunity yawanikwa mavaccine aya atashandisa nhomba dzashandiswa so far uyezve vazhinji vanga vakambobatira COVID kumashure uko saka vaine some kind of immunity zvinoita kuti vasanyanya kurwara I think izvi zviri kukonzeresa zvekuti vanhu varambe vachiparadzira kune vamwe so it's not new but it's just now kuti yasvika paphase yekuti iri kupararira kuvanhu vakati wandei munguva yekuti vanhu vari kufambawo muno muamerica
chikuru chainonetsa nacho chii mhando ichi
mhando iyi ndeyekuti vamwe vakabayiwa mavhaccini vana nhomba kana kuti vamboita COVID vachiri kuibata dzimwe mhando mavariants atanga tichishanda nawo pamakore maviri apfuura aya ndeyaiti kana wabayiwa nhomba kana kuti wamboibatira COVID-19 chance yokuti ukurumidze kubatira mhando itsva dzinenge dzichiuya yanga iri shoma but ne BA variant 5 it seems like inokwanisa kungobatira even though vanhu vakabayiwa nhomba the good news ndeyekuti vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya saka muzvipatara hamusi kuzara nevanhu vari kuuya necovid-19 although vari kuibata mumacommunities zvimwe zvechatiri kuziva ndechekuti vanhu vazhinji vari kutesta for covid-19 mudzimba most of those numbers hadzisi kukepchwa nemalaboratories emuzvipatara and so forth but vazhinji vari kungobatira nhomba vari kungobatira this variant vachigara mudzimba so it's just a weaker form of virus which is spreading faster than mamwe mavariants
asi tingati inotyisa here sezvaa zvichiita coronavirus yokutanga
I think yes nezvi vanhu vajairira vahwande vatagara necovid-19 but one day kuonekwa kwayavakuitwa nevanhu kuonekwa kwakunoitwa flu kana vanhu vabatira flu zviya it's a disease which can be very bad but most people vanenge vakabayiwa nhomba vaya vane immunity yakanaka they do fine ndofunga ndomaonerwo avakuitwa COVID-19 now chandingakurudzira kuveruzhinji ndeyekuti kana usina kubayiwa nhomba that's your biggest protection inokupa a better fighting chance than usina kubayiwa nhomba uyezve kana vanenge vaita masymptom vakurumidze kuita quarantine vachigara kumba sezvatinongoita kana munhu une flu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuafrica muna zvita muwashington dc gore rino sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuri zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichiti moswera zvakanaka